Kasangano re-platform for youth development. Tiri kushanda zvakanyanyisa nevamwewo masangano akazvimirira uye nehurumende kuti tikwanise kudetsera vakaudzange dambudziko sekuti nyaya yanga iripo pari zvino ndeyekuti tinyatsoverifya kuti vanhu vangane chaivo chaizvo vakarasikirwa neupenyu uyewo vakakuvara vari kushayikwa uye totarisa zvakare kuti ko maroads akanga aimbuka nenyaya yecyclone zvikoro zvakapwanyika vana vechikoro vasikachakwanisi kuenda kuchikoro nematambudziko akawandawanda akakonzereswa necyclone yatingati kurekoda kuti tinge tine ruzivo rwakakwana nekuti dambudziko iri recyclone dai is a disaster rakakanganisa zvakadii magariro evanhu vechipinge nevechimanimani uye tiri kubatsirawo kuita yatinoti monitoring nekuti vanhu vakawandisa chaizvo chaizvo kubvira nekuchipinge nekuchimanimaniwo vari vanhu uye masangano akazvimirira ega vari kudetsera kuti dambudziko rireruke nezvinhu zvakawanda zvavanga vachiunza saka isusu seplatform for youth development tiri kubatsiridza ivo vakaunza rubatsiro kuti tikwanise kuona kuti zvarakaunza izvi zviri kushandiswa here sekupihwa kwazvakaita
pane nhuna dzamungati dziri kubva here kune avo vamuri kushanda navo munzvimbo iyi nyanya kuchimanimani panyaya yerubatsiro rwavari kuwana
pari zvino zvinhu zvave nani tingati patakatanga nyaya dzekuti rubatsiro ruchiuya vanhu vanga vane mawaniro akasiyana siyana kuti izvi nemapato akasiyana siyana vanga vane maitiro avanga vachiita angari kuda kuzvibatsirawo nezvinhu zvimwe zvisiri zvavo asi nekuda kwekutaura kwataiitawo pamanhepfenyuro pano nezvivhitivhiti zvakwana zvemashandiro edu zvakakwanisa kuti vamwe vaone kuti kana vakaita zvinhu zvisina kururama zvehuori zvinokanganisa uye zvinozozivikanwa nevanhu saka tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvabatsirika zvaimprova zvizhinji zvaakuunzwa nemasangano akazvimirira ega zvaakunyatsokusvika kuvanhu uyewo vazhinji vanga vasingakwanisi kutaura zviri kuvaneta nekuti vaitya kuti vari kungobvunzwawo kana kushandiswa vakungotaura pachena zviri kuitika muupenyu hwavo zvizhinji zvatiri kurekoda tizozvishandisawo kuti vada rubatsiro rwerudzii sekuti panenge paakudiwa kuti vabatsirwe vatingati psychosocial support yekuvapa rubatsiro runokwanisa kuvapodza kurwadziwa kwavari kuita nedambudziko ravakasangana naro
tiri kunzwa zvekuti pane munamato wamakabata munzvimbo iyi munamato wei uye zverini
tanga tine chirongwa chekuita commemoration belated commemoration yeindependence day takaita musi wa20 April takakwanisa kudaidza vemasvondo akasiyana siyana muchipinge vakasangana vachechi yeunited Church of Christ in Zimbabwe EUCZ tikakwanisa kuita minamato asi minamato takati tapedza kuitawo clean up campaign takambotenderera munzvimbo dzemachecheche tichiudza vanhu kuti kwaane inonzi climate change kuti zvakaitika iri dambudziko rakaitika iri idambudziko riri natural vanhu vasaramba vachitaura zvinhu zvemafungiro avo tsika nemagariro kana kuti akaroyiwa kana kuti tisu tadambudziko izvo zviri zvinhu zviri kungoitikawo kwese kwese